vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian A. Nichols, vati America yawedzera rubatsiro urwu mushure mekunge United Nations yaparura chirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro rwekuti ibude munzara. VaNichols vati mumwaka wa2019-2020 America yabatsira Zimbabwe nemamiriyoni anosvika makumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica.
I am honored to represent the United States government here today as we announce our additional contribution of 41.9.
Ndine mufaro kuva ndakamirira United States pano nhasi tichikwedzera mari yerubatsiro yeZimbabwe inoita $41.9 million, zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro neUnited Nations. Izvi zvinosvitsa mari yerubatsiro yabviswa neAmerica mukupedza dambudziko renzara $86.9 million.
With these resources, the United States government through the U.S. Agency for International
VaNichols vati vari kutarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirwa nechikafu mumatunhu gumi nematanhatu emunyika muno kutanga muna gumi guru 2019 kusvika muna kubvumbi 2020.
With these resources, the United States government through the U.S. Agency for International Development
nerubatsiro urwu hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID ichawanisa rubatsiro kuvanhu vanosvika 1 million mumatunhu gumi nematanhatu.
We are proud of our work with our long-standing and trusted partners.
VaNichols vati vanhu vachatengerwa chikafu, vamwe vachipiwa iri mari kuitira kuti vatenge zvekudya zvinovaka muviri kusvika kubvumbi wegore rinouya. Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru weWorld Food Program rinova sangano riri kupiwa mari yerubatsiro ine America, vaEddie Rowe, vati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi pamwe nemafashamu ecyclone Idai, izvo vati zviri kuwedzera kutambura kwevanoshaya.
Zimbabwe has experienced drought, economic instability.
Zimbabwe yasangana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi nemafashamu ecyclone Idai. Chimwe cheizvi chinenge chakangoomera nyika, asi manje zvikaitika zvese zviri zvitatu sezvakasangana neZimbabwe zvinowedzera kutambura kwevanoshaya.
By the most vulnerable. It is fitting.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara munyika nekuda kwokusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nemafashamu ecyclone Idai akaitika kumanikaland. America ndiyo iri pamberi penyika dzose dzinobatsira vanhu vemuZimbabwe, mungava munyaya dzechikafu kana dzeutano. Mwedzi wapera America yakabvisa mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekubatsira Zimbabwe nechikafu. USAID inoti ine urongwa hwekubatsira Zimbabwe kutenga chikafu chinokosha mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana emadhora ekuAmerica, iyo inoti ichashandisa mumakore manomwe ichitengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri weMDC waita musangano nevatungamiriri vekanzuri yeHarare kuti vazeye dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nzvimbo inochenesa mvura yeMorton Jeffrey Waterworks neZuro nechikonzero chekushayikwa kwemishonga inoshandiswa mukuchenesa mvura. Mashoko aburitswa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka anoti kanzuri yeHarare iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri, kunyange hazvo vachiti hurumende haisi kupa kanzuri mari inokwana kuti vatenge mishonga iri kudiwa iyi. Vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare vaEnoki Mupamaonde vaudzawo vatori venhau kuti kanzuri yawana mishonga yemvura uye vavhura mapombi ekuMorton Jeffrey ayo aiva avharwa neZuro kanzuri yashaya mishonga yemvura. VaMupamaonde vati vari kutarisira kuti vamwe vanhu vatange kuwana mvura nhasi.
Mvura ichange yakugadzirwa kutanga maawazi mashoma ari kutevera. Saka vagari veHarare vanogara kuWestern Suburbs kunana New Marimba Mfakosi Budiriro Glenview Vese vazhinji vakadaro vachange vakuwana mvura mushure kwema awa anosvika 8.
Kanzuru yeHarare iri kutadza kuwanisa vagare mvura nguva dzese, izvo zviri kupa kuti vagare vakachema chema nguva dzose sezvo vasina mvura yemupombi mudzimba dzavo. Zvichakadai, rimwe sangano ravana chiremba Doctors Without Borders razivisa kuti richachera zvibhorani munzvimbo dzakawanda muHarare kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.